vachitaura nhasi kuvana vevaimbovevarwi vehondere sununguko kana kuti Zimbabwe Liberation War Collaborators Trust Ziliwako, avo vanga vakaungana panzvimbo yakaiswa nhoroondo yematsangirwo ehondo yechimurenge yechipiri pedyo nemarinda anovigwa magamba edunhu muchinoi, mukuru wevaimbovi varwi verusununguko mudunhu rematshonaland West vaCornelius Muoni vati nyaya yekunetsana muZANU-PF yadzika midzi zvakadzama. Vamuoni vati dai vanhu vakaita zvimapoka zvaidhonzerana masimba munguva yehondo dai nyika isina kutorwa kubva kuvachena.
Hatidi kunzwa chinhu chatiri kuona chiri kuitika kune dzimwe dzochiri kunzi factionalism. Dai takaita factionalism tisiri panapa nhasa. Time over. Dai takacreate mafactions during the war yanga isingasununguka. So the issue of factionalism is a cancer in the past. Inoda kuitwa root out. Kwete kumboda kuita zviya zvekufungidze. Inoda fana kudamburwa. Kutodzura, kupisa chaiko.
Kunetsana kwaburiswa pamusangano wanhasi kunouya mushure mekunge bepanhau reThe News Hawks raburitsawo nyaya yekuti kune vamwe vakuru vakuri muZANU-PF vasiri kufara neutungamiriri weZANU-PF vachiti vamunangagwa vakaita kuti Congress yaifanirwa kuitwa muna 2019 isaitwe. Vamunangagwa vanonzi vakapinda panyanga mushure meExtraordinary Congress yakaitwa muna 2017 mushure mekunge mauto apidigura vaive mutungamiri wenyika panguva iyi mushakabvu Robert Mugabe. Pasi pemitemo yeZANU-PF, Congress chaiyo yaifanirwa kuitwa muna 2019 asi yakamiswa kuitwa ichinzi ichaitwa muna 2022. Nokudaro zvinonzi vamunangagwa havana masimba ekutungamira ZANU-PF pari zvino sezvo temu yavo yakapera muna 2019 paifanirwa kuitwa Congress dai vaMugabe vakaramba vari pachigaro. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri weZANU-PF vaSimon Kaya Moyo kana kumukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa Mugwadi. Vamuoni vati kunyange muZANU-PF muine zvikwata zviri kurwira masimba ichatonga kusvika madhonga ameranyanga. Vamuoni vati vatungamiriri vemapato anopikisa zviri nani kwavari kuti vapinde muZANU-PF nekuti vachachembera vasina kutonga.
Tadzite sezvenyu nekuti mune mauya avo vana nhinduwe uyai kune vamwe kwete kuramba muchimborasika zvino mapera kuchembera muriko muchimbonyeperwa kuti zvichaita zvichaita. Haziti kana tiripo isu takagadzira izvi ndichedu hachisi chenyu. Moda kupinda pane chani? Gadzirai chenyu tichione. Moda kupinda pane chedu? Aiwa, aiwa, uko izero. Uko izero katoreka mfana kai kuti handi zero.
Vachitaura pachiitiko chanhasi sachigaro weziri wako mudunhu rematshonaland West vakudzanai Matenga vati havasi kufara kuti vari kutorerwa minda kana vabereki vavo vafa vachiti izvi hazvina kunaka. Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Swatayo vati mashoko evaimbovi varwi verusununguko aya agara achitaurwa nevashoma vavo uye anoratidza umbimbindoga.
Hatisi mashoko avari kutaura iwo ndiwo mashoko avagara vachitaura nenyaya yekuti vane umbimbindoga. Mukatarisa havasi maovhenuensi ese vechiuto vese vane mashoko akadaro. Vanhu vatoma-toma vane chiumbimbindoga pavari asi ruzhinji rwemaovhenuensi nyika yese ruri kutotaura kuti aiwa mukomana ngaasinde nekuti nyaya iripo haisi nyaya yomukomana inyaya yeZimbabwe.
Mukuru wePlatform for Youth Development vaClarissa Majuku vati nyaya yekuti nyika inofanirwa kutungamirwa neZANU-PF chete uye nemunhu akurisa ipfungwa dzinodzosera nyika kumashure.
Ndikuradi pane kame kapfungwa kare mukati meZANU-PF kasingaendesi nyika mberi kekungofunga kuti nyika inofanira kunge ichingotungamirirwa neZANU-PF chete chete. ZANU-PF inofanira kunge ita zvinhu kuti nyika ienderere mberi. Kuve uri mutungamiriri hazvifanira kunge zvichitarisa kuti makore. Ndinoona kuti vapatisa vazvo kuti op opposition MDC harifano kutarisa makore kuti munhu une makore mangani kuti nyika ende mberi kutarisa kuti munhu arikuda kutungamirira ane njere dzipi ane mazano api anovaka nyika yatingati statesmanship.
Sangano rezivi wako rabudawo nechisungo chekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ndivo vachakwikwidza vakamirira bato rezanu PF musarudzo dza 2023. Chiitiko chanhasi change chiri chekurangarira basa rakaitwa nevarwi vehondo yerusununguko uye chatanga nekufamba kwevanhu vachibva muguta kusvika kumarinda anovigwa magamba muchinhoi apo vataura vakawanda vanga vachipa pfungwa dzavo pamusoro pe hondo yerusununguko. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.